Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 3/2019. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeAmerica inoti muzvinafundo Mutele Ncube havana kuzivisa nyika nezvemari chaiyo yayakabatsira nayo Zimbabwe muna 2019. Hurumende inoti ichaita hurukuro navana chiremba vasiri pamabasa. Zimbabwe National Blood Services inoti yakwidza mutengo weropa zvinoenderana neinterbank rate. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutevedzeri wemiriri wenyika yeAmerica muZimbabwe vaThomas Hastings vanoti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuzivisa nyika mari chaiyo yakapiwa Zimbabwe nenyika yeAmerica apo vaitura urongwa hwebhajeti regore rinouya. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
VaHastings vakataura machoko aya kuzaka nezuro apo vakashanyira chipatara chendaka hospital icho chakabatsirwa nemari pachirongwa chekuchecheudza vanhu rume senzira yekuvadzivirira kuti vasatapurirwe nyore nechirwere cheHIV neAIDS. Muumiririri weAmerica anoti mari yakabudiswa navamwe mubhajeti ravo haisiriyo uye haina kukwana. Vakati bhajeti regore ra2020 vanxuve vakati nyika yeAmerica mugore ra2019 yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu asivo vakapa mamiriyoni anosvika mamiriyoni mazana makumi matatu nemakumi matanhatu. Vanoti imwe mari yakabatsira panjodzi yedutu mupengo recyclone Idai uye havazivi kuti sei hurumende yakadzikisa uwandu hwemari yenyika yavo.
We recently released the total amount of money that we gave in 2019. It was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work
of Yeswa nehurumende yeAmerica inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu. Imari yakawanda kupfuura yakataurwa nehurumende yeZimbabwe mubhajeti yegore rinouya gore ra2020.
Hatina kukwanisa kubata vanwe kuti tinzwe divi ravo, asi America yave nyika yechipiri kuramba kutambira zvakataurwa. Hurumende yeChina yakaratidzawo kusafara nemari yakanzi yakabatsira nayo Zimbabwe. Kunyange tatadza kutaura negurukota rezvemari vanwiwe kutinzwe divi ravo, nyika yeAmerica yakaratidza kusafara nekusabuda kwechokwadi pauwandu hwemari yavakabvisa werubatsiro mubhajeti. Zvichakadaro, muzinda weAmerica uri kushanda pamwe nesangano rana chiremba vedzezvisvondo reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZACH kuita chirongwa ichi muzaka icho chakatanga mugore ra2013. Vachitaura pakushanya kwavaHastings, vagari pamwe chete nevashandi vemubazi rezveutano vano chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru mukudzivirira kutapurwa kwechirwere cheHIV neAIDS nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaHastings vanoti America yakashandisa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu muchirongwa ichi mugore ra2019 chete.
So in 2019, the US government contributed over $160 million through PEPFAR, the President's Emergency Plan for AIDS Relief.
2019. Hurumende yeAmerica yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu pasi pechirongwa chePEPFAR.
Mumwe mugari muraini rekwachipezeze vaLloyd Vekete avo vakachecheudzwa vanoti chirongwa ichi chakakosha kwete kuvarume chete mukurwisa HIV neAIDS asi kuvanhukadzi zvekare sezvo chichidzivirirawo zvimwe zvirwere zvepabonde pamwe negomarara.
Chirongwa chakatinakira especially kana tikatotarisa nyaya yeHIV ka kudzivirira chinotova chinhu chakakosha singambobviri 60% iyoyo tikazobatanidzawo nezvimwe munhu wogarawo uri negative kana uri negative.
Izvi zvakatsinirwa navaliyo kufa vanova mukoti wehurumende pachipatara chendanga vachiti chirongwa ichi chabetsera mudunhu ravo kudzivirira HIV neAIDS.
Chiri kugamuchirwa zvakanaka. Tinotarisira kuti vanhurume vese vakasekamusaizwa tinenge taachieva reduction of manual infections ne 60%.
Mukuru webasa muchipatara chendanga Dr. Morgan Muzondo vakatenda zvikuru rubatsiro rwakapuhwa nechirongwa chepepfa chemuzinda weAmerica vachiti chiri kubatsira zvikuru bazi reutano mukurwisa chirwere ichi.
Takwanisa kuchiodzana kusvika 36,000.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kune mamwe matunhu mumasvingo kusanganisira kuchiredzi nemwenezi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Komiti inotungamira basa reparamende yeStanding Rules and Orders yadoma nhengo pfumbamwe dzekomiti ichaongorora zvinonzi zviri kuitwa nenhengo dzeMDC muparamende zvekuratidzira nekubuda mudare iri kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varimo. Komiti iyi ine nhengo dzeZANU-PF chete uye ichange ichitungamirirwa navaJonathan Samukange. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mai Priscilla Misahera Mgimushonga vaimbove nhengo yeMDC varamba kuva nhengo yekomiti iyi vachiti vachaudza sachigaro wayo Advocate Jacob Mudenda zvikonzero zvacho. Vamwe vadomwa kuve mukomiti iyi vanosanganisira vaKindness Paradza, vaLevi Maishome, Mai Omega Ungwe, vaJoseph Chirongoma, vaSiria Ukashiri navaEugenia Samson. Komiti iyi yakaumbwa zvichitevera chichemo chakakwidzwa kudare nevanokokera nhengo dzeZANU PF vapupura itogare pi avo vakati zviri kuitwa nenhengo dzeMDC zvekusaremekedza mutungamiri wenyika kana kubuda paanouya mudare hazvienderana nemutemo weparamende. VaMudenda vati vanoona sekuti pane kuzvidza dare kuri kuitwa nenhengo dzeMDC uye izvi ndizvo zvichaongororwa nekomiti iyi yozotura zvainenge yawana nezvirango zvinofanira kupiwa muna kukadzi gore rinouya.
Rumwe basa rekomiti iyi kuongorora maitiro enhengo dzeMDCA apo dzakatadza kusimukira mutungamiriri wenyika apo akauya kudare reparamende. Kechipiri, nhengo idzi dzakabuda mudare apo mutungamiriri wenyika akapinda mudare. Uye kechitatu, nhengo idzi hadzina kutombouya kuparamende apo mutungamiriri wenyika aive mudare.
Asi nhengo dzeMDC hadzina kufara kuti komiti iyi inonzi iongorore nhengo dzeMDC chete, asi nhengo dzeZANU-PF dzichivhiringa misangano yemakomiti eparamende pamwe nekuvatadzisa kuita basa. Mumiriri wembizo vasettlement chikwinya veMDC avo vakati panofanira kuumbwa komiti yakaita seyadomwa nhasi kuongorora nhengo dzeZANU-PF vati vaMudenda havana kujekesa kuti komiti iyi ichaongorora zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF here, asi vaMudenda vati komiti iyi ichaongorora zvese zvine chekuita nenyaya iyi. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare hamauswa veMDC ndemumwewo vati hazvina kujeka pakutaura kwavaMudenda kuti komiti iyi ichaongororawo zviri kuitwa nenhengo dzeZANU-PF here.
Speaker pavataura vachiti komiti iyo ichanotarisawo zvimwe zvinosanganisira zvokuitwa nevanhu veZANU-PF zvanga zvisina kunatsojeka kuti zvechokwadi maMP ebato reZANU-PF achaongororwa. Saka speaker vandirambidza kuti nditsanangure nyaya iyoyo uyezve ndikumbire kuti ivo vatitsanangurire. Pandaenda kunovaona speaker vandidedza pavari vatsanangura ivo kuti ndimakatanga kusaremekedza mukuru wenyika.
Vati havaonese kuti komiti ichaita basa rayo isina divi rayakarerekera sezvo iine nhengo dzeZANU-PF chete. Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti komiti iite basa rayo nemazvo inofanira kuve nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende.
Ndiwo panofanira kutadzwa leadership yaspeaker ari kutadza basa rake. Komiti yakwei mafindings acho chirikabuda nezvinhu zvakanaka, hapana munhu anozvibvuma because patova nehundu, patova nebongozozo rokuti ZANU iri kuinvestigata MDC.
Rimwe gweta vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa neStanding Rules and Orders Committee yeparamende zvekudoma nhengo kubva kubato rimwe hazvifambirani neutongo hwejekerere. Apo komiti yaiziya nyaya iyi, nhengo dzeMDC dzakabuda mumusangano painge pavi kuda kusarudzwa nengo dze privileges committee zichiti dzainge dzisingabvumirano nedano rainge rave kuda kutorwa. MDC inoti panofanira kuve nekomiti isina divi rayakarerekera inoongorora kunetsana pakati pezanu PF neMDC, kwete kuti zanu PF itungamire urongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti pane vana chiremba vasingadariki makumi mashanu chete vadzoka kubasa zvichitevera mazuva maviri akatarwa nemutungamiri wenyika kuti vange vadzoka kubasa pasina mibvunzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vati pane madhokotera makumi mana nevatanhatu chete vadzoka pabasa zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nanachiremba. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti anachiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kubasa mukati memazuva maviri pasina mibvunzo.
Kune machiremba anosvika 46 ndo akatsoka kubasa musure mekunge president wenyika mukuru wenyika apa chinano chokuti machiremba adzoke kubasa pasina chinozobvunzwa.
Vamwoyo vati nguva yakatarwa navamunangagwa kuti anachiremba vadzoke kubasa pasina mibvunzo haisi kuzowedzerwa sezviri kudiwa nesangano rinomirira anachiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kabineti yati iyo moratorium iyo yacho kupiwa chance yokuti vadzoke zvakatopera pane zuro ipapo.
Vamoyo vatiwo hurumende iri kuda kuti nhaurirano dzirambe dzichienderera mberi nanachiremba asi hurumende ichaita nhaurirano nanachiremba vari pabasa chete kwete vari kuramwa mabasa.
Kabineti yati iyo tinokwanisa kunge tichitaura nezvekugadzirisa kuti zvinhu mashandiro emachiremba aite zvakanaka kana ivo vari pabasa.
Vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese ari kusangana nanachiremba muzvipatara akafanana nekushayikwa kwezvikwanisiro zviri kudiwa nanachiremba kuti vakwanise kuita basa ravo kunyange hazvo vati hazvisi zvese zvavanokwanisa kugadzirisa munguva pfupi. Izvi zvinouya apo anachiremba vakuru vachiti vari kuronga kuratidzira mangwana vachiti basa ravawandira kubudikidza nekuramwa mabasa kwanachiremba vadiki uyewo senzira yekuratidza kusafara nemari dzemihoro dzavari kupiwa nehurumende. Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rabvumirana kuti varimi vechichena vaimbove varidzi vemapurazi vabhadharwe mari yemuripo yekutorerwa kwavakaitwa mapurazi avo inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuamerica kuvarimi zana. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Iripoti yapiwa kukabineti yokuti 100 ma white farmers vari vulnerable, former white farmers vapiwa 53 million US.
Varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakatorwa mapurazi avo pachirongwa chekugovera ivhu kuvatema. Izvo zvinonzi ndezvimwe zvezvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Blood Services Zimbabwe, muzvare Esther Masunda, vanoti boka ravo rawedzera mutengo weropa senzira yekuti rirambe richikwanisa kuraramawo sesangano. Muzvare Masunda vanoti mutengo weropa paunity imwe chete yave kutengeswa nemadhora emunyika anoita zviuru zviviri zvine zana nemakumi matanhatu remadhora. Zvimwe zvipatara zvakazvimirira zvinonzi zvazivisiwa kuti mutengo weunity yeropa wave kutengeswa nemadhora ari pakati pezviuru zviviri nemazana mashanu nezviuru zviviri zvine mazana matanhatu. Zvipatara zvakazvimirira zvakaita seWest End Hospital neBaines Avenues zvinoti unity imwe chete yeropa yave kutengwa nemadhora eZimbabwe anoita zviuru zviviri nemazana mashanu zvinova zviri kunzi nevakawanda zvichaomesera varombo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Masunda.
pa social media panga pachi circulate price list reku PSMI laboratory ye West End Hospital. Aisi price list ye National Blood Service yanga isi circulate. Uyeze isusu ye National Blood Service Zimbabwe chino advisor nyika ye Zimbabwe kuti yes takwidza mtengo mbichana taita adjustment pa user fee ye blood using interbank rate. Ichaona unit of blood iri pegged pa $2,160. Uyeze mafees aya, mafees anocharjwa government, mafees anocharjwa ma private health institutions. Government ino badarira ma patients anenge achinge ari kuma institutions avo kana varwara vachinzi vano require blood transfusion. Vema private health institutions vanowanzokavwa zvavo nemedical aid. Asi chikuru chatinoda kuti vanhu vaziye nekucherechedza ndechekuti zvipatara zvinozoisawo administration fee yayowo ye 5% ndo yatinotendera pama blood and blood products avanenge vawana kwatiri isusu.
Saka chii chakonzera kukwidzwa kwemutengo weropa uku?
A unit of blood kuti richinzi ranotorwa kune vanori donator rauya raproseswa kuti richene raitwa matest ese. Unit of blood kuri producer kuno costa $120. Saka $120 ndo the user fee inocharge kwa government, ndo ma user fee inocharge kwa private health institutions at the interbank rate. Saka iyo user fee yatinocharge ndo inotibatsira kuti tikwanise kuita sei, tikwanise kuona kuti value chain between donation net transfusion to the patient ndo inokosta amount ye 120.
Vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNational Blood Services Zimbabwe, muzvari Esther Masunda, vari parunare muHarare neStudio 7. Vakawanda munyika vanonzi vari kuchema kuti mitengo yezvinhu kusanganisira zvekurimisa iri kukwira zvisina mukare akamboona, izvo zvave kusiya vakawanda vachishaya pekutangira. Nekune rumwe rutivi, mutengo wezvekudya zvinosanganisira upfu nechingwa unonzi uri kungoitawo chamaramba mhuru pamadiro. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku hakufanirwe kukatyamadza vanhu, nekuti hurumende yakatozivisa kare kuti mitengo yezvinhu ichafambidzana nemisika yemari iyo inomirawo nemari yekunze kwenyika, zvikuru nedhora rekuAmerica.
Hapana chinokashamadza apa, nokuti kudonha kuri kuita Zimbabwe dollar pamusika wemari yokunze ndiro zviri kuita kuti mitengo yose iri kutarwa nemafambiro ari kuita zvinhu pamusika iyoyo ndiwo ari kuita kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira.
Semienzaniso, mutengo wechingwa unonzi wakakwira kubva pamadhora 14 ane masende 45 ukaenda pamadhora 10 ane masende 45 parofu. Dr. Kanyenze vanoti kuti zvipedzwe panofanira kuitwa mungonera pamwe pakati pehurumende nevamwe vose vane chekuita nezvemabhizimusi.
Dambudziko iri rinongopera kana tagara pasi taziva kuti rume rinye harikombi churu. Taziva kuti zvinhu kuti zvifambe tofanira kugara tese pamwe chete sevana veZimbabwe.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaThomas Masvingwe, vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sechingwa kunoomesera veruzhinji, zvikuru vashandi ava vanga vave kurwisa kuti vangokwanisa kuwana chikafu kaviri pazuva mangwanani nemanheru.
Zvabachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tiri kutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti.
Matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu aya anonzi haasi kunzvengawo varimi ava vanonzi vapererwa nemazano nekuda kwekuramba mitengo yezvikwanisiro zvavanoda ichikwira. Mukuru weboka reTobacco Industries and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kubata varimi vose kusanganisira varimi vefodya, izvo zvinogona kudzikisa ndimo mwaka uno.
Matambudziko arongosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanana neatiri kuona kuvarimi vefodya. Chiri kunyaya kunoita nenyaya yemitengo iyaya yatonzi mainput yezvekushandisa pakurima. Mafertilizer, mishonga yekushandisa, nezvimwe zvakadaro magetsi ari kunetsa kuwana mafuta kana kuti dhizeri rekushandisa kurima zvirikunetsei kuwana rinowanikwa zvarapo neapo hazvichiri kunetsa.
Semuenzaniso, tsaga refotereza yepamusoro rine uremu hwemakirogiramu 50 rinonzi rave kutengeswa muzvitoro zvakawanda nemitengo iri pakati pemadhora 500 kuendawo kunosvika ku600 emadhora. Tsaga refotereza yepasi rine uremu humwe chetehwo rinonzi rave kutengeswawo nemadhora emunyika ari pakati pe400 ne500 emadhora zvichienderana nekuti uri kushandisa nzira dzipi dzekubhadhara sezvo vezvitoro vari kunzi vave kusiyanisa mitengo kana munhu achibhadhara nemari yepepa kana yesimbi kanawo achitenga nemakadhi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kusvika pawanikwa mukana wekuti zvinhu zvose zvigadziriswe kuburikidza nekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mune zveupfumi, zvinhu zvicharamba zvichiomera vakawanda munyika veruzhinji vachinonga svosve nemuromo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti chibvumirano chekutengeserana neChina chinofanira kumboti mirei kusvika sarudzo dzemuAmerica dzapera mugore ra2020 muna mbudzi. Nyika mbiri idzi dzave nemakore maviri dzichinetsana nenyaya yechibvumirano chekutengeserana. VaTrump vataura mashoko aya vari kuLondon kuri kuitwa musangano weNATO. Nyika yeCameroon inoti pane vainge vakapandukira hurumende iyi 250 kusanganisira nhengo dzechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram vazvipira kuhurumende iyi mugore rapera. Asi vamwe vakapandukira hurumende iyi vanoti kushaya chivimbo nehurumende ndiko kuri kupa kuti vakawanda vatye kukanda zvombo pasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kunyange hazvo Zimbabwe yakatora matanho ekuti munhu wese awane rubatsiro rwekuwana mushonga hwekurapa chirwere cheshuramatongo cheHIV AIDS, kune vanhu vakawandisa vasati vave neruzivo maererano nezvinhu zvinokonzera kutapuriranwa kwechirwere ichi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti chimwe chezvinhu chinonyanya kukonzera chirwere cheHIV kusangana pabonde pasina kushandisa zvekudzivirira zvakaita semakondomu.
Chekutanga tinoti ukasangana nemunhu ane utachiwana hweHIV pasina kushandisa protection, pasina makondomu, unowedzera mukana yako yekubatira HIV. 2, pangoita contact yemafluids ane munhu kubva munhu ane HIV nyango pasina kuita intercourse, pasina kurara mese pabonde, pakangoita contact yemafluids toti kana masperms akawira pane kati pakachekeka kana pakakuwara, HIV inokwanisa kupinda. Kana ropa remunhu ane HIV rikawirawo paroko rwako kana paipako panenge pane kati kana pakakuwara, HIV inokwanisa kupinda. Then ukachekwa nerazor yashandiswa nemunhu ane HIV unokwanisa kuwana HIV.
Vaendera mberi vachitiwo zvinofadza kuti huwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere ichi hwadzikira zvikuru kana zvichienzaniswa nezvaiitika mumakore apfuura.
Tikatarisa kuti inonzi prevalence kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere cheHIV kubva kunana 2000 zvichikwira kwaisvika kuma33%, that means kuti 1 in 3 people, munhu 1 pavanhu vatatu aiva neHIV. Asi iko zvinozvi nemastatistics a2018 tinoti only 12.7% yevanhu ndova kurwara nechirwere cheHIV, meaning kuti about 1 in about 6 people ndova kurwara nechirwere cheHIV. Vanhu vakurwara nechirwere cheHIV vadzikira zvizhinji compared kuna kudhara.
VaEmmanuel Gasa vekusangano reAIDS and Arts Foundation vakatsigira mashoko akataurwa naDr. Chiripanyanga vachiti vanhu vazhinji havazive pavamire maererano nezveutachiwana hweHIV.
Tine almost 50% yevanhu vasiri kuziva kuti vakamira pasi, tisati neino nyika takatarisana nestatus.
Muzvare Maria Munzvandi vekudzivara sekwa. Vanhu vemumwe wevakadzi vanorarama neutachiwana hweHIV vanoti munhu wese zvikuru vari muwanano vanofanira kuvhenekwa kuti vazive pavamire maererano nezveHIV/AIDS. Mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyasha Nyamande, vanoti Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rehurwere hweHIV/AIDS kunyangwe hazvo kwave nemishonga inokwanisa kuwedzera makore ekurarama kwevanhu vanorarama nehutachiwana uhu.
HIV ichiri dambudziko guru. Zimbabwe ichiri nyika tingati yakanyanya kuafektwa neHIV pasi rose. Tinoonekwa munyika dziri mutop 10. Zvinotipa tarisiro ndezvekuti tikatarisa mastudies angari kuitwa kubva kumashure kunyanya eZimbabwe Demographic Health Survey. Zvinoratidza kuti vanhu vari kuita vachiziva kuti HIV inotapuriranwa sei, HIV inodzingirwa sei, HIV inokwanisa kurapwa sei. Kunyange zvazvo pasina mushonga unokwanisa kupedza HIV, kwaine mushonga inokwanisa kuwedzera upenyu hwevanhu vanenge vachinge vadiagnoswa kuti vane HIV.
Dr. Nyamande vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuri kupa kuti hurongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere ichi hunetse.
Saka tingati senyika mukatarisa kuti polisi yehurumende ndeyekuti tiri kuita ma-90-90-90 targets kuti tikwanise kuti vanhu vese vane HIV vange vachiziva pavamire, vanenge vachinge vabatwa vari positive vange vachienda pamushonga. Vari pamushonga 90% yavo vanofanira kunge vaine inonzi viral load suppression. Saka ndo matargets akatarisana neZimbabwe pari zvino. Zvimingamupinyi zvingangoita kuti matargets aya asamitwe atinonyanyoona ndekuti health system yedu muZimbabwe pari zvino yakatarisana nemadambudziko akawanda.
Musi wa1 zvita ndiro zuva rinoyeuchidzwa vanhu nezvechirwere ichi. Urongwa uhu gore rino wakaitirwa kumucheke stadium Masvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chakanangana nevechidiki cheThe Connection na8pm. Apo tiri kutarisa nyaya yekurwisana nemukondombera weHIV/AIDS. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaise anoti 909am, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Kambo Simba wa Yuda kubva kuchikwata Kijito Moto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yeAmerica inoti muzvinafundo Mutuli Ncube havana kuzivisa nyika nezvemari chaiyo yakabatsirwa nayo Zimbabwe neAmerica muna 2019. Hurumende inoti ichaita hurukuro navana chiremba vasiri pamabasa. National Blood Services inoti yakwidza mutengo weropa asi kwete zvakanyanyisa sezvo yaitira kuti ifambidzane nemamiriro emutengo yemari painda bank rate. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ane kuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndikusiyamina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.